Mashoko anotevera ndeekuwedzera. 5a. Mwanakomana wemunhu, uri kuzviona here? Zvinhu zvina zvinosemesa zvakaonekwa naEzekieri muchivanze uye mutemberi. 1. Chiratidzo chegodo. 2. Vakuru 70 vachipisira rusenzi kuna vana mwari venhema. 3. Vakadzi vachichema mwari anonzi Tamuzi. 4. Varume 25 vachifugamira zuva kumabvazuva.